Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo chikunguru 11 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 267 vanofa neCOVID-19 mumazuva manomwe adarika hurumende yowedzera mari yepenjeni mwedzi uno asi vari pamudyandigere vanoti mari iyi haisi kuvakwanira tichakupai zvabuda mumutambo weCOSAFA Cup pakati peZimbabwe neNamibia Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 267 vakafa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva manomwe adarika zvichienzaniswa nevanhu zana nemakumi matatu nevana kana kuti 134 vakafa panguva imwe chete svondo rapera. Nezuro chete vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vakafa nechirwere ichi munyika. Izvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zviviri nezana nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 2126. Vamwe vanhu churu chimwe chete nemazana manomwe nemakumi masere nevanomwe kana kuti 1787 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi mumazuva manomwe adarika vave zviuru gumi nezvitatu zvine zana nemakumi masere nevasere kana kuti 13188. Svondo rapera panguva imwe chete vanhu zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 7647 vainge vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva gore rapera vave zviuru makumi matanhatu nematanhatu zvine mazana masere nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 66853. Vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nevapfumbamwe ndivo vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro zvasiya vapora vave zviuru makumi mana nemana nemazana mashanu nemakumi masere kana kuti 44580. Vanhu vachiri kurwara zviuru makumi maviri zvine zana nemakumi mana nemanomwe kana kuti 20147. Vanhu vabayiwa nhomba kekutanga kusvika pari zvino vave zviuru mazana masere nemakumi masere nematanhatu zvine mazana matanhatu negumi nepfumbamwe kana kuti 886619. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano vave zviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemazana mashanu nemumwe kana kuti 590501. Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuitira kuti inyatsoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko nerekuchengetedzwa kwemukati menyika aburitsa mashoko kuvatori venhau ekuti magamba enyika matatu akashaya svondo rapera acharadzikwa mangwana. Mukuru wemauto eZimbabwe National Army Lieutenant General Edzai Chimonyo navamaike Ovu Chakabva vacharadzikwa kumarinda eHeroes Acre muHarare. Asi rimwe gamba vaAbraham Kiwane varotarisirwa kuradzikwa papurazi ravo kuUmguza Matabeleland North sechido chavo. Studio 7 tibate na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Gurukota runa nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo po mavhima vanoti kutanga mwedzi uno mari dziri kutambirwa nevari pamudyandigere dziri kuwedzerwa uye hurumende ine chinangwa chekuti vatambire mari inosvika makumi matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti 60 United States dollars, iyo inokurudzirwa nesangano rinoona nezvevashandi pasi rose reInternational Labour Organization. Hurumende inoti mari iri kuwedzerwa iyi ichapiwa vashandi nemadhora emunyika asi ichienzaniswa nepamusika wemari weReserve Bank of Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navamavhima.
Panyaya dzemapension kana takatarisana nepension scheme yepublic service or yemacivil servants, inowedzerwa nekuwedzerwa kunenge kuchiitwa mari dzinotambiriswa vashandi vachiri muhurumende. Naizvozvo apa patinoita 45% increase, for example yemuna July, zvinorevawo kuti mapensioners akuwanawo mari iri pamusoro, nekuti mari yavanowana kana wanga uri mucivil servant inenge iri indexed to the grade rawakapedzisira uri, zvichireva kuti pano increase mari yegrade iroro newewo mari yako inowanda. Saka izvo zvagara zvichitovepo kupublic service.
Muungatsananguravo here muzvinafundo kuti kunasa uku zvinofamba sei?
YeNASA, remember kuti yeNASA isupplemental pension fund inoita kuti vanhu nyangwe vaine mamwe mapension fund avo avainawo vanozowedzerwa mari yavanotambira kana vanga vari kucontributa kunasa. Unoziva kuti yeNASA takaiwedzera muna April.
Yakawedzerwa zvakadii?
Takaisa 100% increase, minimum yacho ikasvika pa $25 per month. Iwo mwedzi uno tiri kuisvitsa pa $30 per month. Muna October tiri kuisvitsa pa $40 per month. Panonopera gore inenge yasvika minimum yacho inenge yasvika pa $60 per month.
Sei zvakakosha kuti isvike pamadhora makumi matanhatu kana kuti $60 apa?
And $60 per month ndiyo inotarisirwa nemastandards eILO kuti inge ichipiwa mapensioners ari munyika dzakaita sana Zimbabwe. Zvinenge zvakureva kuti isusu tave pa kumita mastandards iyayo. Saka tiri kuramba tichiwedzera sekutaura kwandaita, uye yemacivil servants inoramba ichiwedzerwa seizvozvo. Mamwe mapension funds akasiyana-siyana, mari yavanopa inoenderana necapacity yepension fund yavo. And isu sebazi republic service labor and social welfare atiite superintend over those pension funds. Pane mamwe mapazi anoona nezvemapension funds iyayo.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo po mavhima vari parunare muHarare. Asi mari iri kutambiriswa vari pamudyandigere iyi inokwana here kana sangano reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats richiti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vashanu inodarika zviuru makumi maviri nemasere zvemadhora pamwedzi? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaGideon Shoko, munyori mukuru wesangano reAssociation of National Social Security Retirees.
Takavamba sangano reNational Social Security Retirees rinonzi Association of National Social Security Retirees. Chinangwa chesangano iri ndechekutiko one kuti ma conditions kana kuti kugarwa kwe ma pensioners social security scheme ano kwidziridzwa.
nechikonzero chei zvakakosha pari zvino?
Nemhosva yekuti mukaona zvakaitika ndezvekuti hurumende payakati iyo bond iyo iri mari yedu iyi neUS dzainzana mapensioners National Social Security NASA akanga achiwana vamwe kuma100 vamwe kuma80 zvinoreva kuti mari payakazonzi US nebhondi zvasiyana vanhu ivavo vakasara vachitambira mari isingakwani tingada kupa muenzaniso wekuti ko munhu akanga achitambira $1,000 pakachinjwa mariyo munhu iyeye akasara akutambira $1,000 bhondi kutaura chokwadi chaicho chaicho $1,000 bhond inotenga 10 kg upfu ne 500 grams dzesalt saka hapana tiri kunzwa kuti iye zvino vachati vari kuwedzera kuti iende kuri kunzi kuti 5000 here kana $35
inokwana here mari
$35 iyoyo tiri kuitambira mabhondi kana kuri kuti ndizvo chaizvo chaizvo zvamunoona kuti pensheniya izvozvi ari kunetseka ari kushupika nekuti kana ari mudhorobha anofanirwa kubhadhara magetsi anofanirwa kutenga upfu anofanirwa kutenga usavi hwokuseva nahwo anofanirwa kubhadhara mvura yemunisipariti yakasekera nemari iyoyo haikwani
pane nhaurirano dzinoitwa here musati mawedzerwa mari iyi zvinofamba sei chaizvo
hurumende yacho kana kuti management yenasa ichiita izvozvo kana kuti ichiwedzera idzo dzinonzi mari dzemapensioners tinongonzwa kuchinzi hanzi zvaitika vawedzera yekuti asi inini kuona kwandinoita ndekwekuti isu semusangano weassociation yemaretirees enasa tinoda kuti iko ngatidzokere pamari yatakanga tichipiwa
muunga pamuenzaniso ipapo
kana taipiwa $100 iye zvino ngavatipe mari inoenzana ne$100 iyoyo zvinoreva kuti iko kana munhu anga achiwana $100 nereti iripo iye zvino vari kuti 85 zvinoreva kuti ngavatipe mari inoenzana ne$100 iyoyo nereti iripo vakanga vachiwana 200 vakanga vachiwana 150 vanongokonveta voisa kureti yavo yebank rate yemuno
zvingabatsira sei
izvozvo zvinogona kutibatsira kuti mapensioners edu ararame nemhosva yekuti nezvavari kuita iye zvino havasi kusenzesa reti yavakanga iripo izvozvi against mari yavaitipa kuma2017-2016 saka iyoyo nyaya inyaya chaiyo chaiyo inofanirwa kutariswa nenasa kana vachitipa mari izvi zvema5000 kana $2,000 handizvo zvatiri kuda tiri kuda mari yedu yakanga iri kana ndaitambira $100 vanokonveta vachisenzesa bank rate saka ndiyo nyaya yatinayo semapensioners enasa idzo dzinonzi mari dzemapensioners tinongonzwa kuchinzi hanzi zvaitika vawedzera yekuti
vaGideon Shoko munyori mukuru wesangano reAssociation of National Social Security Retirees vanga vari parunare kuBulawayo. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe shoroma yekuBritain, Richard Branson arikutarisirwa kuenda kumwedzi nechitundu musere musere chekambani yake, chiitiko chinonzi chiri kuparura urongwa hwekuti vanhu vaende kunoshanya kumwedzi. chitundu msere msere ichi chiri kusimuka kubva muAmerica. Vamwe vanhu vanonzi vakatobhadhara mari dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu kuti vazoshanyirawo kumwedzi. Nyaya yekushanyira kumwedzi iri kunzi inogona kuva bhizimisi rinounza mari inosvika mabhiriyoni matatu pagore. Francis avo vakavhiwa hura svondo rapera, nasi vambobuda panze pechipatara kwema minutes gumi vakatenda vose vanga vachivanamatira kuti vanaye. Vamwe vashandi vanorwisa moto kana kuti firefighters muAmerica vakashaya nezuro mushure mekunge ndege yavo yavaishandisa kuona kuti moto waipararira sei mudunhu reArizona yadonha. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nasi muchirongwa tine hurukuro navakuda kwasho takundwa. Mutapi wenhau anotarisa nyaya dzemitambo netsika ndivo zvekare vakatanga bepanhau re-urban culture kubulawa yoko. Tiri kutarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nechirongwa chekubaya vanhu nhomba inodzivirira COVID-19. Vatakundwa, ndinomugamuchirai muchirongwa. Ngatitangei hurukuro yedu nekutsanangurira vateereri zvizere nezvebasa renyu pamwe nekambani yenyu yeUrban Culture Mag. Ndanchikumbirawo kuti mudze vateereri zvizere.
Culture Mag ikambani yaizivikana nezita rekunzi Urban Culture. Yakatangwa mugore ra2014 muvulawayo. Tinotarisa zvikuru nezvekuita nemitambo netsika tiri muguta revulawayo.
Murumwe wevatapi venhau vakabayiwa nhomba yeCOVID-19. Chii chakaita kuti mude kubayiwa nhomba iyi?
Inotangu chivimbo chakaitwa nebasa ratinoita. Tinovimba kuti pakubayiwa tirikuzvidzivirira nekudzivirira nevamwe vatoshanda navo nevamwe tinorarama navo. Tikapiwa mukana wekuti tidzokere kubasa, zvichatibatsira kuti tienderere mberi.
Pamakabayiwa nhomba manga musingatye here?
Ndaenda ndiri munhu anga aine zvizhinji zvadai tifunga, tichifunga kuti pamwe hazviiti kuti tibaye, asi ndikazongofunga kuti sezvo tichakawanda tichitorai nhomba zviri nani tiendere mberi titore. Asi ndingati nyaya iri kunetsa ndeyekuti hapana zvizhinji zvachadai tadzidziswa munharaunda dzatigere maringe nenhomba iyi.
Saka imi vatakundwa, ruzivo nezvenhomba makarwana upi?
Ruzivo randandina randandarwana kubarikika neinternet, zvinhu zvandaiverenga mumapepanhau, ndopandaiverenga, ndopandasangana nezvidzidzi maringe nenhomba iyi.
Semutapi wenhau munonzwisisa henyu kuti dzimwe nguva padande mutande paInternet apa vanhu vanosangana yatinoti nechirungu fake news kana kuti nyaya dzenhema. Zvii zvamakaita kuti muzive kuti nhau dzamuri kutambira kana kuti dzamuri kugamuchira hadzisi dzenhema?
Patasvika kuchipatara vana chiremba tisati tabayiwa vagona kutaura nesu, vakataura nezvingaitike nezvinhu zvakaita kumaallergies. Saka vagona kutaura kuti kana pamwe une maallergies ungaganisangana nezvinhu zvingakunetsa. Vamwe vanzi vanogona kutemwa nemusoro zvichienda zvichienda. Asi vana chiremba vagona kutaura nesu kuti vatibatsire tinzwisise maringe nezvekubayiwa. Asi kuti zviite nani, sevana chiremba vauye kunogara vanhu vataure nao kuitwa kuti vanhu vagone kuzvisisa nekuti zvimwe tiri kuzvizvinzwa tasvika apa patinenge tichifanira kubayiwa.
Kune vamwe vasati vabayiwa nhomba iyi vasiri kunyatsonzwisisa kuti vanhu vanosangana nezvinhu zvakadii mushure mekubayiwa nhomba inodzivirira COVID-19. Udzaiwo vateereri kuti pane zvamati masangana nazvo here mushure mekubayiwa nhomba iyi.
Ndirikuzvinzwa ndiri muutano, hapana zvandindashora. Ndirikuzvinzwa ndiri munhu ane utano wakakwana.
Aiwa takusvika kumagume chirongwa chedu chanhasi vatakundwa tichipeta hurukuro yedu. Udzaiwo vateereri kuti pamakabayiwa nhomba vana chiremba vakakupai ruzivo here kuti munokwanisa kusangana nezvinhu zvakadii mushure mekubayiwa nhomba.
Ndingati tisati tabayiwa takuona kukurukura nana chiremba vakatikurudzira kuti kana paine zvinhu zvingadai kuitika mushure mekubayiwa tingadzokere kuchipatara kuti vagone kutibatsira.
Aiwa takunzwa zvakanaka vakuda kwacho takundwa. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana. Mure Zimbabwe tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi. Regai nditore mukana uyu mukutenda vakuda kwacho takundwa. Mutori wenhau ndivo vatanga tiinawo nhasi pachirongwa. Ndivo vakatanga bepanhau reurban culture kubulawayoko. Tosangana zvekare pachirongwa chelive talk the connection nemusi wechipiri apo tichange chiendera mberi tichitarisa nyaya yekuti chirwere checovid-19 chiri kukanganisa here upenyu hwevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro Mure Zimbabwe. Ine ndini Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande muchirongwa chedu chesvondo rapera. Takanzwa pfungwa dzenyu pamusoro pemashoko ekuti kana wakafa achisvika pavapenyu achiti vaende kundotora mapfupa ake vamuvige zvakanaka, ivo voenda vonowana mapfupa ake paanonzi akataura. Ndezvamwari here? Mufundisi Levhi Kadenge vakati hapana chakaipa kuti vanhu vakudze zvavari, asi vamwe vatereri vanoti kana munhu wamwari achitsigira zvemasvikiro havachanzwisisi kuti zvinorevei. Umwe mutereri wakati hapana mazvikokota mushoko raMwari. Umwe mutererizve akabvunzawo kuti vakafa vanoenda kunyika dzimwe here kana kuna Mwari Baba. Tashedza zvakare Reverend Levhi Kadenge kuti vatsanangure minduro pane zvamakataura vatereri.
Nera kanaka vatereri, ndinofara zvikuru Tanonoka Wande nevanhu vari kupindura vachida kupesana nezviro zvandakataura. Hongu ndinganzi ndiri nyanzvi asi kunashe hakuna nyanzvi chokwadi ichocho. Ndinotonzwawo nokudzidza nezveshoko kune wese wese, asi uyo anoti masvikiro nezvimwe zvese hazvisini kuna Mwari, nokuti pangoshandiswa izwi rokuti svikiro. Svikiro zvingangoreva kutaura chinhu chakanaka chekuti muparidzi uyu anosvikirwa nokuparidza, uyu anosvikirwa kana akunamata, uyu anosvikirwa kana achipupura. Svikiro kungoti panosvikira zvinhu. Saka hatifungi kuti vanonzi masvikiro vese vari kuna Satani sekutaura kwavanoita. Mafungira aya avo nemaonero avo, munoziva kune nzira dzakawanda dzechikristu kuti vamwe vanoda kupinda svondo dziya dzavanenge vachiudzwa kuti akuroya ndeuyu, akurapa ndeuyu, akufungira zvakati ndeuyu. Kune svondo dzakadaro dzinotospecializa mukudaro, asi kwoitawo dzimwe svondo dzisingataure izvozvo, vanongokunamatira vachikuitirawo zvavanokwanisa kuita nokukuratidza rudo. Saka apa ndiri kuona vari kupindura vamwe vanopindura vachitaura sevanhu vanongogara vachiudzwa zvinhu zvokunzi zvazodai, zvazodini, zvazopinda nepapa, kusvondo kwave ikoko. hapana chakaipa ipapo kana munhu achinga asarudza kuti apinde svondo dzakadaro. Uyo hapana chakaipa kana munhu apinda svondo dzaasingaprofitwe, dzaanongotaurirwa shoko fair fair. Kozouya kuti kanzi vakafa, tingade kufungira Mwari kana kumuendera pamberi kumuudza kuti hai vakafa vari kwakati, vari kwakati. Hongu pane zvatakaverenga tikanzwa, tinogona kuzvibvuma futi izvozvo. Asi ini chandinotendera machiri ndechokuti kana titafa tiri muna Kristu, tinoenda kuna Kristu tichitorwa naMwari tichichengetedzwa maringe nokuda kwake. Saka hapana vanhu vanonyanya kunzi vari kudzingwa nevanoiswa padhuze. Tese takangofanana muzundera tenzi. Ichokwadi, hapana mukuru, hapana mudiki, hapana anoziva, hapana asingazive, asi tose tinongori mundima iyoyo yatenzi. Saka vandishora zvavo vakataura zvavataura, asi hazvina hazvo basa. Chokwadi ndechokuti Mwari anotichenga tose, ndichenga ose, hapana risina mhodzi, ndokuita kwaMwari. Ende ndokuda kwaMwari futi koko. Ndatenda tanonoka wate.
Vatereri, tinotenda Reverend Levi Kadenge nokuti panguva yavo yekupindura mibvunzo yedu. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe munyaya dzezvechitendero, tumirai maaudio enyu kana mibvunzo yenyu kune nhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Zvinotombotarisa zvabuda mumutambo wenhabvu weCOSAFA Cup. Namibia yarova Zimbabwe 2-0 mumutambo watambirwa munhandare yeNelson Mandela Bay kuPort Elizabeth, South Africa. Mune mumwe mutambo wainge wakatarisirwa nevakawanda pasi rose, Argentina yakarova Brazil 1-0 makwikwi eCopa America munhandare yeMaracana kuBrazil. Izvo zvinoreva kuti mutambi ane mukurumbira Leo Messi asimudza mukombe wake wekutanga neArgentina. Manheru anhasi mumutambo weUEFA Eurocup Final, England iri kutamba neItaly kuWembley Stadium kuBritain kwakare. Diapera regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 267 vofa neCOVID-19 mazuva manomwe adarika munyika. Hurumende yowedzera mari yepenjeni mwedzi uno, asi vari pamudyandigere vanoti mari iyi haisi kuvakwanira. Zimbabwe yorohwa neNamibia mutambo weCOSAFA Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.